Chilangari papa mutima ine mapuresha ayo pamwe wandi Chilangari papa mutima ine mapuresha ayo pamwe
Sofia, mena, tiri mo pure.